makomitis eparliament iwayo anomiririra mabazi ehurumende akasiyana siyana ari kusangana paparliament zvatiri kutaura izvi vese vachiongorora vakabatana navashandi vehurumende vatinoti maministry officials kubvira pana permanent secretary netimu yake vachiona kuti bhajeti rakataurwa iri kana vakanangana neministry yavo rinovafadza here pane zvavanogunununa nazvo here vangashandisa here komiti iyo yatoti portfolio committee semunyai kuti vange vachitaura navachina masa muparamende bhajeti risati rapaswa kana kuti ragamuchirwa kuti zvinovafadza here zvakaitwa kana vadaro vapedza hurukuro dzavo idzi panozova neripoti yavanonyora sekomiti inozopindwa nayo nekomiti chairperson wavo mudare reparamende patinozotangisa kudibeta next week netuesday so rinova nechipiri ndo patinenge tava kutaura tabatana pamwe chete separamende yese tichitaura vachina masa vachizvidhifenda kuti vaita ichi neichi nokuda kwezvinokonzerwa vo nokuda kwokuti mari dzacho vanenge vainadzo kanti vachishaya
zvinozoburitswa nemagwaro anonyorwa nemakomiti aya zvingakwanisa here kuti vachina masa vazoshandura kana kuvandudza bhajeti
hongu zvinoita asi zvinozoita zvekazhinji ndezvokuti panozopedzisira paita kuti vachina masa vanobva vawana mukana wokuti vaite inonzi supplementary budget kana kuti kuzowedzeredza mabhajeti ravanenge vaita vanokwanisa kuzotsvakidzira imwe mari kumwe kwavanofunga kuti vangakwanisa kutsvaga vachizozadzisa zviya zvichemo zvinenge zvapiwa neportfolio committee iyoyo ichishanda pamwe chete namaministry officials.